Chitsauko 4. Kwamunoenda ndiko kwandichaendao. Ndima 1 ne 2. Mubvunzo A. Rondedzera rwendo rwa Rute na Naomi uye kushungurudzika kwavaiita. Mubvunzo B. Rwendo rwa Rute rwainge rwakasiyana papi nerwa Naomi. Rute aifamba ari padivi pa Naomi. Mumugwagwa waicheka mapani eMoab aiva pakakwirira. Vakanga vavavega musango rakaita zienda na kuenda. Fungidzira Rute achiona kuti zuva rakanga rarereka, achibva atarisa vamwene vake, achinetseka kana yakanga yava nguva yokuti vatsvake nzvimbo yokurara. Aida Naomi zvikuru, uye aizoita zvose zvaaigona kuti amuriritire. Vose vari vaviri vaishungurudzika zvikuru. Naomi akanga ava nemakore ari chirikadzi, asi aichema kufa kwakanga kuchangobva kuita vanakomana vake vaviri, Kirioni naMaroni. Rute aishungurudzikawo. Maroni aiva murume wake. Iye naNaomi vaienda kunzvimbo imwe chete, taundi reBetrehema raiva muIsraeri. Zvisinei, rwendo rwacho rwaireva zvinhu zvakasiyana kumukadzi mumwe nemumwe. Naomi aienda kumusha kwake. Rute aienda kwaasingazivi, achisiya hama dzake, nyika yake netsika dzayo dzose, kusanganisira vanamwari vayo.
Rute 1 ndima 3 kusvika ku6 inoti. Kwapera nguva yakati, Erimereki murume waNaomi akafa, iye akasara nevanakomana vake vaviri. Gare gare varume vacho vakatora madzimai, vakadzi vaMoabhi. Mumwe ainzi Opa, uye mumwe wacho ainzi Rute. Vakaramba vachigara ikoko kwemakore anenge 10. Kwapera nguva yakati, Maroni naKirioni vari vaviri vakafawo. Mukadzi wacho akasara asisina vana vake vaviri nomurume wake. Akasimuka nevarora vake, akadzokera achibva kunyika yeMoabhi. Nokuti akanga anzwa ari munyika yeMoabhi kuti Jehovha akanga afunga vanhu vake nokuvapa zvokudya.
Ndima 3. Mubvunzo. Imhinduro dzemibvunzo ipi dzichatibatsira kutevedzera kutenda kwaRute? Chii chaizoita kuti mukadzi wechiduku achinje zvikuru kudaro? Rute aizowana sei simba rekurarama upenyu hutsva uye rokuriritira Naomi? Kana tikaziva mhinduro dzacho, tichawana zvakawanda zvokutevedzera pakutenda kwaRute mukadzi muMoabhi. Ngatitange ino kuona kuti vakadzi vaviri ivavo vakasvika sei pakuva mumugwagwa murefu iwoyo waienda kuBetrehema. Muri yakawirwa nedambudziko rakakura. Ndima 4 ne 5. Mubvunzo A. Muri yaNaomi yakatamire ichienda kuMoabhi. Mubvunzo B. Naomi akatarisana nemiedzo ipi kuMoabhi? Rute akakurira muMoabhi, kanyika kaiva kumabvazuva kwegungwa rakafa. Nharaunda yacho yaisanganisira zvikurukuru nzvimbo dzakakwirira dzakati sandarara, dzaiva nemiti yakatarangana nemakoronga akadzika. Nyika yeMoabhi yaiwanzova nzvimbo yekurima yaiibva, kunyange pakwaiva nenzara muIsraeri. Izvozvo ndizvo zvakaita kuti Rute atange kuzivana naMaroni nemhuri yake. Nzara yaiva muIsraeri yainge yaita kuti murume waNaomi, Erimereki, aone kuti aifanira kutamisa mudzimai wake nevanakomana vake vaviri kubva munyika yavo, kuti vanogara kuMoabhi sevatorwa. Kutama kwacho kunofanira kunge kwakaita kuti kutenda kwemumwe nemumwe wemumhuri yacho kuve pamuedzo, nokuti vaIsraeri vaifanira kugara vachinamatira panzvimbo tsvene yainge yasarudzwa naJehovha. Naomi akakwanisa kuchengetedza kutenda kwake kuri kupenyu. Kunyange zvakadaro, akashungurudzika zvikuru murume wake paakafa. Ndima 6 ne 7. Mubvunzo A. Sei Naomi angaiva akanetseka vanakomana vake pavakaroora vakadzi vaMoabhi? Mubvunzo B. Nei mabatiro aiita Naomi varoora vake achirumbidzwa? Naomi anofanirawo kunge akatambura zvakare vanakomana vake pavakaroora vakadzi vaMoabhi. Aiziva kuti tateguru werudzi rwake, Abrahamu, akanga aita zvinhu zvakakura kuti awanire mwanakomana wake Isaka mudzimai. kubva kuvanhu vekwake vainamata Jehovha. Pave paya, mutemo waMosesi wakanyevera vaIsraeri kuti vanakomana nevanasikana vavo vasaroorane nemamwe marudzi, kuitira kuti vanhu vaMwari vasatsauswa vonamata zvidhori.
Kunyange zvakadaro, Maroni naKirioni vakaroora vakadzi vaMoabhi. Kana Naomi akanetseka kana kuora mwoyo, zviri pachena kuti akaratidza varoora vake Rute naOpa, Mutsa nerudo zvechokwadi. Zvichida aitarisira kuti rimwe zuva ivo vaizosvika pakunamata Jehovha sezvaaiita. Chero zvazvingava, vose Rute naOpa vaida Naomi zvikuru. Ukama hwakanaka iwo hwakavabatsira pavakawirwa nedambudziko rakakura. Vakadzi vacho vechiduku vakava chirikadzi vasati vatombova nevana. Ndima 8. Mubvunzo. Chii chingadaro chakaita kuti Rute ade Jehovha? Chitendero charute chakamuita kuti agadzirire dambudziko rakakura zvakadaro here? Chingangodaro chisina. VaMoabhi vainamata vanamwari vakawanda, mukuru pane vose ari Kemosh. Zvinoita sekuti chitendero chevaMoabhi chaiitawo utsinye nezvinhu zvinotyisa zvaiitwa nevakawanda panguva idzodzo, kusanganisira kupa vana sezvibayiro. Chero zvakadzidzwa naRute kubva kuna Maroni kana Naomi nezvamwari waIsraeri ane rudo nengoni, Jehovha, zvechokwadi zvakamuita kuti anyatsoona musiyano mukuru. Jehovha aitonga nerudo, kwete zvokutyisidzira.
Deuteronomy 6, ndima 5 inoti: Ida Jehovha Mwari wako nomoyo wako wose, nomweya wako wose, nesimba rako rose.
Zvichitevera kufirwa kwaakaita, Rute angadaro akatowedzera kuva pedyo naNaomi, achiteerera nechido mukadzi uyu akanga ati kurei sezvaaitaura nezvamwari wemasimba ose, Jehovha, uye mabasa ake anoshamisa nekubata kwaaiita vanhu vake nemutsa nerudo. Ndima 9 kusvika ku11. Mubvunzo A. Naomi, Rute naOpa vakasarudza kuitei? Mubvunzo B. Tingadzidze pamatambudziko akawira Naomi, Rute naOpa. Kana ari Naomi, aida chaizvo kunzwa zvaiitika kumusha kwake. Rimwe zuva akanzwa, zvimwe nemutengesa aifamba, kuti nzara yaiva muIsraeri yakanga yapera. Jehovha akanga afunga vanhu vake. Betirehema rakanga ravazve imba yechingwa sezvinorehwa nezita racho. Saka Naomi akasarudza kudzokera kumusha. Rute naOpa vaizoitei? Vakanga vava kuwirirana naNaomi zvikuru sezvo vose vakanga vafirwa nevarume. Zvinoita sekuti zvikurukuru Rute ndiye akafarira mutsa waNaomi nekutenda kwake kwakasimba muna Jehovha. Chirikadzi dzacho nhatu dzakapinda munzira kuenda kuJudha pamwe chete. Nyaya yaRute inotiyeuchidza kuti vanhu vakanaka uye vakatendeseka vanowirwa nematambudziko sezvinongoitawo vanhu vakaipa. Inoratidzawo kuti patinorasikirwa zvinorwadza zvikuru, kuchenjera kutsvaka kunyaradzwa nevamwe, zvikurukuru vaya vanopotera muna Jehovha, Mwari ainamatwa naNaomi. Rudo rwakavimbika rwaRute. Ndima 12 ne13. Mubvunzo. Nei Naomi aida kuti Rute naOpa vadzokere kumisha yavo pane kuti vaende naye? Uye vakadzi vacho vechiduku vakaitei pakutanga? Chirikadzi nhatu idzi padzakanga dzafamba daro rakati rebei kubva kuMoabhi, Naomi akatanga kunetseka. Akafunga nezvevakadzi vechiduku vaviri vaaiva navo, uye rudo rwavakanga vamuratidza iye nevanakomana vake. Akanetseka kuti angadaro ari kuvaremedza. Kana vaizosiya nyika yavo voenda naye, aizovaitirei kuBetirehema? Naomi akazoti kwavari, endai, dzokerai, mumwe nomumwe kuimba yaamai vake. Jehovha ngaakuitirei mutsa worudo, sezvamakaitira ini uye varume vaya vakafa. Akataurawo zvairatidza tariro yake kuti Jehovha aizoita kuti varoorwezve uye vave neupenyu hutsva. Nhoroondo yacho inoti, akabva avatsvoda, vakatanga kuchema kwazvo, vakasvima misodzi. Zviri nyore kunzwisisa nei Rute naOpa vakanzwa vachida kuva pedyo zvikuru nemukadzi uyu aiva nemutsa uye aisangozvifunga iye. Vose vari vaviri vakaramba vachiti, aiwa, asi tichadzokera nemi kuvanhu venyu.
Rute 1, ndima 8 kusvika ku 10. Ndima 14 ne 15. Mubvunzo A. Opa akadzokera kuchii? Mubvunzo B. Naomi akaedza sei kunyengetedza Rute kuti amusiye?
Kunyange zvakadaro, Naomi haana kubvuma kunyengetedzwa zviri nyore saizvozvo. Akavabatsira zvakasimba kuona kuti hapana zvizhinji zvaaigona kuvaitira kuIsraeri, sezvo akanga asina murume anomuriritira, asina vanakomana vangavaroora, uye asina tarisiro yazvo zvose. Akaratidza kuti kusakwanisa kwake kuvariritira kwaiita kuti ave neshungu kwazvo. Kana ari Opa, akanzwisisa zvairehwa naNaomi. Aiva nehama kuMoabhi, naamai uye musha wainge wakamumirira. Zvinoita sokuti zvaiva nemusoro kuramba ari kuMoabhi. Saka achirwadziwa mumwoyo, akatsvoda Naomi, achimuoneka ndokubva adzokera.
Zvakadini naRute?
Zvakataurwa naNaomi zvaishandawo kwaari.
Zvisinei, tinoverenga kuti.
Asi Rute akavanamatira.
Zvimwe Naomi akanga atangazve kufamba mumugwagwa paakaona kuti Rute aimutevera.
Akamurambidza achiti, tarira, mukadzinyina wako chirikadzi adzokera kuvanhu vake navana mwari vake. Dzokera nemukadzinyina wako chirikadzi.
Rute 1, ndima 15. Zvakataurwa naNaomi zvinobudisa pfungwa inokosha kumuverengi.
Opa akanga adzokera kwete kuvanhu vake chete, asiwo kuvana mwari vake. Aigutsikana nekuramba achinamata Kemoshi nevamwe vana mwari venhema.
Rute ainzwawo saizvozvo here?
Ndima 16 kusvika ku18. Mubvunzo A.
Rute akaratidza sei rudo rwakavimbika?
Mubvunzo B.
Tingadzidzei kubva kuna Rute nezverudo rwakavimbika?
Sezvaakatarisana naNaomi mumugwagwa iwoyo mavaiva vega,
Rute aiva nechokwadi mumwoyo make nezvaakanga asarudza.
Aida Naomi uye Mwari aishumirwa naNaomi.
Saka Rute akataura kuti,
musanditeterera kuti ndikusiyei, kuti ndirege kuenda nemi, nokuti kwamunoenda ndiko kwandichaendawo. Pamunorara ndipo pandichararawo. Vanhu venyu vachava vanhu vanguwo, na Mwari wenyu Mwari wanguwo. Pamunofira ndipo pandichafirawo, uye ndipo pandichavigwawo. Jehovha ngaandiitire saizvozvo awedzere pazviri kana chimwe chinhu kunze kworufu chikatiparadzanisa.
Rute 1, ndima 16 ne 17.
Mashoko aRute anoshamisa zvokuti kunyanga ava nemakore 3000 afa, vanhu vachiri kuziva zvaakataura.
Anonyatsoratidza unhu unokosha, rudo rwakavimbika.
Rudo rwaiva naRute rwakanga rwakasimba uye rwakavimbika zvokuti aizoramba aina Naomi kose kwaaienda.
Rufu chete ndiro rwaigona kuvaparadzanisa.
Vanhu vaNaomi vaizovawo vanhu vake, nokuti Rute ainge akagadzirira kusiya zvose zvaaiziva kuMoabhi, kunyange vanamwari vechiMoabhi.
Kusiyana naOpa,
Rute aigona kutaura nemwoyo wose kuti aida kuti Mwari waNaomi, Jehovha, avewo mwari wake.
Mashoko omuzasi anoti,
zvinokosha kuona kuti Rute haana kungoshandisa zita rokuremekedza rekuti Mwari, sezvingadai zvaizoitwa nevakawanda vekune dzimwe nyika. Akashandisawo zita raMwari chairo, Jehovha.
The Interpreter's Bible rinoti,
nokudaro munyori anosimbisa kuti munhu uyu wekune imwe nyika muteveri waMwari wechokwadi.
Ndipo panoperera mashoko omuzasi.
Saka iye zvino vangova vaviri, vakaenderera mberi nerwendo vachifamba nemugwagwa murefu waienda kuBetrehema.
Zvinofungidzirwa kuti rwendo rwacho rungangodaro rwakavatorera vhiki.
Zvisinei, kutaura zvazviri, mumwe nemumwe wavo aiwana nyaradzo kubva kune mumwe, pasinei nekushungurudzika kwavo.
Ndima 19. Mubvunzo.
unofunga kuti tingatevedzera sei rudo rwakavimbika rwaRute mumhuri yedu, pakati peshamwari dzedu uye muungano. Vanhu vakawanda vari kushungurudzika munyika mazuva ano. Munguva dzatiri kurarama, dzinonzi nebhaibheri nguva dzinonetsa dzakaoma kubata nadzo, tinorasikirwa nezvinhu zvakasiyana siyana, uyewo tinoshungurudzika. 2 Timothy 3:1. Nokudaro, unhu watinowana muna Rute wava kukosha kupfuura kare kose. Rudo rwakavimbika, kureva rudo runonamatira pachinhu charwunoda rusingangochisiji chienda, runopa simba rokuita zvakanaka munyika ino iri kuwedzera kuipa. Tinorwuda muwanano, tinorwuda mumhuri, tinorwuda pakushamwaridzana, tinorwuda muungano yechikristu.
1 John 4:7-8 inoti, vadiwa, ngatirambei tichidanana, nokuti rudo runobva kuna Mwari. Uye munhu wose anoda akaberekwa naMwari, uye anowana zivo pamusoro paMwari. Uye asina rudo hasati asvika pakuziva Mwari, nokuti Mwari rudo. Ndima 20 inoti, kana munhu achitaura kuti ndinoda Mwari asi achivenga hama yake, iye murevi wenhema, nokuti uyo asingadi hama yake yaakaona haangave achida Mwari waasina kumboona.
Sezvatinokudziridza rudo rwakadaro, tinenge tichitevedzera muenzaniso wakazonaka waRute. Rute naNaomi muBhetirehema. Ndima 20-22. Mubvunzo A. Kugara kwakaita Naomi kuMoabhi kwakamusiya aita sei? Mubvunzo B. Naomi akava nemaonero api asiri iwo nezvekutambura kwake? Kutaura kuti une rudo rwakavimbika kwakasiyana nekururatidza nezvaunoita. Rute aiva nemukana wokuratidza rudo rwake rwakavimbika kwete kuna Naomi chete, asiwo kuna Mwari waakasarudza kuti ave wake, Jehovha. Vakadzi vacho vaviri vakazosvika kuBhetirehema, musha waiva anenge makiromita 10 kumaodzanyemba kweJerusarema. Zvinoita sekuti Naomi nemhuri yake vaimbova vanhu vakati kurumbirei mutaundi duku iroro, nokuti munhu wose aitaura nezvekudzoka kwaNaomi. Vakadzi veko vaimuti ndee voti, ndiye Naomi here uyu? Rute 1:19. Zviri pachena kuti kugara kwaakaita kuMoabhi kwakamusiya achinja zvikuru. Chiso chake nechitarisiko chake zvairatidza kuti akanga ava nemakore akawanda, achishupika uye achishungurudzika. Naomi akaudza hama dzake idzi nevaimbova vavakidzani vake nezvekushungurudzika kwaaiita. Akatofunga kuti zita rake rokuti Naomi, rinoreva kuti mufaro wangu, raifanira kuchinjwa kuti ashevedzwe kuti Mara, zvinoreva kushungurudzwa. Chokwadi ainzwisa tsitsi. Sezvakamboita Jobho, Naomi aifunga kuti Jehovha Mwari ndiye akanga aita kuti atambure. Ndima 23, mubvunzo. Rute akatanga kufunga nezvei, uye mutemo waMosesi waiva neurongwa hupi waibatsira varombo? Vakadzi vaviri ava zvavakatanga kugara muBhetirehema, Rute akatanga kufunga kuti zvii zvaaizoita kuti azviriritire iye naNaomi. Akaziva kuti mutemo uyo Jehovha akapa vanhu vake vaIsraeri waisanganisira urongwa hwerudo waibatsira varombo. Vaibvumirwa kuenda muminda panguva yekukohwa votevera vakohwi, vachiunganidza zvaisaririra uyewo zvaiva kumucheto kweminda. Mashoko emuzasi anoti, waiva mutemo unoshamisa, uye kunenge kuti kuMoabhi kwaisava nemutemo wakadaro. Makare kare kunie East chirikadzi dzaibatwa zvakaipa. Rimwe bhuku rinoti, pashure pekunge murume wayo afa, kazhinji chirikadzi yaitotarisira kuriritirwa nevanakomana vayo. Kana yainge isina vanakomana, zvimwe yaitofanira kuzvitengesa muuranda, kuita zvechipfambi kana kufa. Ndipo panoperera mashoko emuzasi. Ndima 24:25. Mubvunzo. Rute akaitei paakapinda mumunda waBoazi? uye basa rekuunganidza zvaisarira rainge rakaita sei.
Yaiva nguva yekukohwa bhari. Munenge muna April maerano nekarenda yedu yemazuva ano. Uye Rute akaenda kuminda kunoona kuti ndiani aizomubvumira kushanda pasi peurongwa hwevaiunganidza zvaisaririra. Zvakangoitikawo kuti akapinda mumunda waBoaz, mupfumi aiva neminda ari hama yemushakabvu Erimereki, murume waNaomi. Kunyange zvazvo mutemo waimupa kodzero yekuunganidza zvaisaririra, haana kungotidzawira mutswanda. Akakumbira jaya raitarisira vakohwi kuti apiwe mvumo yekuunganidza. Rakamubvumira, uye Rute akabva angotanga kuunganidza. Fungidzira Rute achitevera vakohwi. Sezvavaicheka bhari nemajeko avo edombo, aichonjomara achinhonga zvavaidonedza kana kuti zvavaisiya, ozvibatanidza kuita zvisote, obva azvitakura achienda kwaaizozvipurira. Raiva basa raitora nguva, rainetesa, uye raiwedzera kuoma zuva zvaraikwira. Asi Rute akaramba achishanda, achingomira chete kuti apukute ziya pahuma yake, uye kuti adye zvokudya zvemasikati mumba. Ingangodaro yaiva chivako chakaitirwa kuti vashandi vawane mumvuri. Ndima 26 ne 27. Mubvunzo. Boaz aiva munhu akaita sei, uye akabata sei Rute. Rute angadaro aisatarisira kuti aizocherechedzwa, asi ndo zvakaitika. Boaz akamuona ndokubvunza jaya raiva foromani kuti mukadzi wacho aiva ani. Boaz, murume aiva nekutenda, akakwazisa vashandi vake achiti, Jehovha ngaave nemi. Rute 2, ndima 4 kusvika ku 7. Vamwe vevashandi vacho vangangodaro vaiva vashandi vemaricho kana kuti vekune dzimwe nyika. Ivo vakapindurawo zvimwe chetezvo. Uyu murume ainge ati kurei aida Jehovha, akafarira Rute semwana wake. Achimushevedza kuti mwanasikana wangu, Boaz akaudza Rute kuti arambe achiuya kumunda wake kuti aunganidze zvinenge zvasaririra, uye kuti arambe ari pedyo nevasikana vake kuti pasava nemushandi wechirume anomunetsa. Akava nechokwadi chokuti awana zvokudya zvemasikati.
Rute 2:8-9 inoti, gare gare Boaz akati kuna Rute, wazvinzwa here mwanasikana wangu? Usaenda kunounganidza zvinenge zvasaririra kune mumwe munda, uye usabvawo pano uchienda kune imwe nzvimbo. Saizvozvo urambe uri pedyo nevasikana vangu. Maziso ako ngaave pamunda wavachakohwa, uende navo. Handina kurayira majaya kuti asakubata here? Paunenge wava nenyota, endawo kumidziyo unwe mvura ichacherwa nemajaya. Ndima 14 inoti, zvino Boaz akati kwaari panguva yokudya, swedera kuno, udye chimwe chingwa, useve chimedu chako muvinega. Naizvozvo akagara pasi pedyo nevakohwi, uye iye aimugamuchidza zviyo zvakakangwa iye odya, zvokuti akaguta akatosara nezvimwe.
Zvisinei, kupfuura zvose, akamurumbidza uye akamukurudzira. Akazviita sei? Ndima 28:29. Mubvunzo A. Rute aiva nemukurumbira wakadini? Mubvunzo B. Ungavanda sei muna Jehovha sezvakaita Rute? Rute paakabvunza Boaz kuti akanga aitei kuti anzwirwe nyasha kudaro iye ariwo kune imwe nyika, Boaz akapindura kuti akanga anzwa zvose zvaakanga aitira vamwene vake Naomi. Naomi anofanira kunge akarumbidza Rute wake pakati pevakadzi vokuBheterehema, uye shoko racho rakasvika kuna Boaz. Boaz akazivawo kuti Rute akanga ava kunamata Jehovha, nokuti akati, Jehovha ngaakupe mubayiro wezvaunoita, uye ngapave nemubayiro wako wakakwana unobva kuna Jehovha Mwari waIsraeri, ane mapapiro awauya kuzotsvaka kupotera pasi pavo. Rute 2:12. Mashoko iwayo anofanira kunge akakurudzira Rute zvikuru. Zvechokwadi, akanga asarudza kuvanda pasi pemapapiro aJehovha Mwari, kufanana nenyana reshiri rinenge rakanyatsovhumbamirwa naamai varo. Akatenda Boaz pamusana pokutaura naye zvinokurudzira, uye akaramba achishanda kusvikira manheru.
Ndima 30 ne 31. Mubvunzo. Tingadzidze kubva pana Rute nezvemashandiro, kuonga uye rudo rwakavimbika. Kutenda kwakaratidzwa naRute muenzaniso wakazonaka kwatiri tose tiri kutambura munguva dzino dzakaoma mune zveupfumi. Rute akanga asingafungi kuti vamwe vanofanira kumuitira zvinhu nemhaka yekuti aiva chirikadzi, saka aionga zvose zvaaipiwa. Haana kunyara kushanda zvakaoma kwenguva refu kuti ariritire vamwene vake vaaida, kunyange zvazvo raiva basa rakaderera. Achiratidza kuonga, akabvuma uye akashandisa mazano okuchenjera pamusoro pekuti angashanda sei akachengeteka aine vanhu vakanaka. Zvinotonyanya kukosha ndezvokuti haana kumbofa akanganwa kuti baba vake, Jehovha Mwari, ndivo vaiva nzvimbo yake yechokwadi yokupotera. Kana tikaratidza rudo rwakavimbika sezvakaitwa naRute, totevedzera muenzaniso wake wokuzvininipisa, wokushanda nesimba uye wokuonga, tichaona kuti kutenda kwedu kuchavawo muenzaniso unobatsira vamwe. Zvisinei, Jehovha akatarisira sei Rute naNaomi? Tichakurukura nyaya yacho muchitsauko chinotevera. Kabasa kakaitwa nounyanzvi. Bhuku raRute rave richirondedzerwa sekadombo kanokosha. Kabasa kakaitwa nounyanzvi. Ichokwadi kuti bhuku raRute harina mashoko akawanda seari mubhuku ravatongi, iro rinoteverwa neraRute uye rinotibatsira kuziva nguva yezviitiko zviri munaRute. Zviri pachena kuti mabhuku acho ari maviri akanyorwa nemuprofita Samueri. Zvisinei, sezvaunoverenga Bhaibheri, ungabvuma kuti bhuku raRute rakanyatsoiswa panzvimbo yakakodzera muBhaibheri. Pashure pekuverenga nezvehondo uye kurwisana zvakanyorwa mubhuku ravatongi, unosvika pakabhuku aka kanoti yeuchidza kuti Jehovha haafi akakanganwa vanhu vanoda rugare, vanonetseka nematambudziko ezuva nezuva. Iyi nyaya pfupi yakaitika mune imwe mhuri inotipa zvidzidzo zvakakura nezverudo, kurasikirwa, kutenda uye kuvimbika zvinogona kutibatsira tose zvedu. Mibvunzo yekufunga nezvayo. Rute akaratidza sei kutenda kwake muna Jehovha Mwari? Rute akaratidza sei rudo rwakavimbika? Sei Jehovha akakoshesa Rute? Ungada kutevedzera sei kutenda kwaRute?